Ndimaonero angu kutanga kwa kaita mutambo mari mwezuru takaona chikwata chike Ivory Coast. Icho chinova ndo kuri kutandirwa mitambo Nations Cup chichikunda chikwata chekabona. Izvozvo ratidza nguva dzakawanda chikwata chikunenge kuchitambirwa mitambo iyi. Ndicho chinovhura uye nguva dzakawanda zvikwata izvi zvinowanzonetsa zvichinosvika tongoti kuma semi finals kana iko kuma finals choka chabudirira kutora mukombe. Saka nacho chikwata chaikoti chakatarisirwa kuti pamwe chichanosvika iko kuma semi finals kana kuma finals. Pano mutambo wakanakisa zvikuru, mutambo weCape Verde payakasangana nechikwata cheGhana. Ndotenda vakawanda vanga vakatarisira kuti chikwata cheGhana chichabudiridzira, asi Cape Verde yakazogona kunda chikwata cheGhana nezvibodzwa zviviri.
Iko kuendawo mberi, munoona sekuti zvikwata zvichazosvika kumusorosoro ndezvipi muchitarisa matambiro azviri kuita?
Kune chikwata cheSenegal chinova ndicho chakatora mukombe uyu pakaitwa makwikwi last makwikwi Nations Cup. Ndochine vakomana vakaita Sana Sadio Mane vakawanda vakatarisira kuti ndicho pamwe chingakona kuti chisimudza mukombe uyu. Asi takaona nezuro vamwewo vanenge vakatarisirwa pamakwikwi ese chikwata chakaita seEgypt vakawanda vanenge vakatarisira kuti chingangogona kubudirira chichitakura mukombe. Asi takaona chichikwikwidzana neMozambique chikazongodzora mutambo wakunopera.
Kwenyuwo seZimbabwe sei musirikowo ikoko kumitambo yakadai?
Ini hangu neumbowo hwangu ndinoziva kuti vatambi tinavo takakomborerwa Mwari vakatipa vatambi vanogona. Chinongotinetsa pamutambo wedu wenhapo ndeavo vanotungamira mutambo. Tikagadzirisa ipapo hapana chatingakonzwa, uye nemagadziriro anoitwa kusati kwanotambwa inini ndine chokwadi kuti tingasvika kuri nokuti vatambi tinavo.